Nasi isusu tiri ku launch organization yedu inonzi African Women Entrepreneur Program. Inoda kubatira vakadzi vanema business madiki wa vanema na business awo avakatanga wa varikuda kutanga kuti akure. Toda kubatira vakadzi kuti vadzidze kuti chii chinodiwa kuti ma business akure. Kuti chii chinodiwa kuti ma business atenge sezvinhu zvavo kunze kwenyika.
Sangano renyu iri rakatanga sei uyezve madzimai vanenge vachida kupinda mariri vanofanira kunge vari vakaita sei?
Sangano iyi yakatanga gore rakapera. Yakatanga nevanhu vekuAmerica vakadaidza vamwe vakadzi vemunyika munomu kuti vaende ikoko kunosangana nevamwe vakadzi kuti vaone nzvimbo zvekutengesa zvinhu. Saka pavakadzoka vanhu vemumanyika emuAfrica wakaseta up this African Women Enterprise Program munyika dzavo. Saka isusu takashanda nemaamericans tikati titange yedu gore rino.
Madzimai eimwe muZimbabwe vanenge vachida kuti vabatsirana nemi kana kuti vashande nemi pasangano renyu iri vanofanira kunge vakaita sei?
Tinoda vakadzi vanoda kuita business. Vakadzi vanoda kuti mabusiness awo akure, but vari kutadza kuti havasiziva kuti vanoita sei kuti mabusiness akure. Tinoda vakadzi vanoda kudzidza kuti kana ndichida business kuti ikure toita sei. Isusu basa redu taedza kushanda nevanhu vekuAmerica kuti tivabatsire vakadzi ava kuti vakure, vatsvage mari dzekuvabatsira, vatsvage nzira dzekuvabatsira.
Pane mari inodiwa here kuti mudzimai anenge achida kupinda muchirongwa chenyichi kana kuti musangano renyiri abvise asati aita nhengo?
Tine membership fees mashoma. Kana muchida kubhadhara every month tinobhadhara $25 a month. Kana tichida kubhadhara every quarter tinobhadhara $62 a month. Kana tichida kungobhadhara yese nenguva imwe chete tinobhadhara $250.
Tinonzwa kuti nhasi muchange muchiparura yatingati chapter yemuZimbabwe. Muri kutarisira vapi vanyarikani kunge vari pamabiko enyu anhasi?
Nhasi tiri kutarisira kuti ambassador wekuAmerica anenge akamira nesu kuti tivhure musangana uyu. Zvatiri kushanda tese. Tiri kutarisirawo minister weIndustry and Commerce, honorable minister Duma, kuti vanenge vari keynote speakers pamusangano uyu. Ne minister wegender and women affairs, minister Opa Muchinguru.